manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nebepa nhau reHerald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastand kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa nhau reHerald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu, vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro, asi pane pasina mapepa eema. Zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei, isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei, tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati mecorruption vachasungwa. Naizvozvo toda kurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatsiridza mukati mecity of Harare kuti dai zvanhu chibvira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvozvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magraundi ebhora evana kana nzvimbo dzakarizevherwa machechi nezvikoro, vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kuMelbourne, tikabva mukusunga vanhu, takasunga vanhu zvakare kuBoredale nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vanga vabatwa vacho kutana chibhadhara ismachi $60,000, $20,000.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora, vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare, asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje. Saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Toonawo nyaya imwe iri kunetsa vamuguti, inyaya yemupedzanhamo. Tainzwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika, asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa, zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons, vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvisiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kuchoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare irikutarisa marenovations nesecurity kuti ingaitwe sei pambedza namo sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedza namo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa zvakaita sana Unifriends Market zuro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza pedza namo pairi zvinezvi takumbira vekanzu dzatakavakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura matoilets marata isi akatemurwa pavanhu pavaita mhirizhonga dzavo uyezve kumuita shuwa kuti vanhu vachatengesera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro tinoziva kuti mbedza nhamo inotakura 1750 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedza nhambo ichavhurwa mazuva anotevera
vanga vari munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7 asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzura, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongoapply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister of government inogavhene kuti kanzera anowana sei residential, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stands or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary achangapuwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount masenior management makanzuro officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald. Vari Herald hazvishamise, ndomaitiro aro, ndomaonero aro.
Asika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro ora abira vagari, munhu iyeyo kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidza kutengesa stendi yaanenge apiwa under lease. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutarira process apuwa lease iyoyo, ilease ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo wavioleta lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastend kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedza nhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya inechokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndiva vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti wane table mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangari yekumapurisa, endai kuzp, endai kuzaki, vanhu iyai vadini vasungwe. Handokuwana table kumupedza nhamo anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kuStudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva rekisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganho, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matraki zvekare anenge azotinonokeiwo kuti ange achiburitswa. Saka matraki awedzeresa mitsara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika pamakambanis zvekuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi. Vashandi vanonoka kuburitswa. mumabasa. Saka ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBadebridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha rePlumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka rePlumtree tiri kuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha rePlumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha rePlumtree, nyangu zvazvo pamboita dambudziko resystem yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBadebridge ndo rinenge rineka dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda Border Post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes Border Post hapana vanhu vakawanda. Saka iBadebridge chete rine vanhu vakatowandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro richange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Rigaitinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru tichitarisa mama Christmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Ini ndauya pano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaite anove ane 13 years. Ende chishwiro chake chachiri chekuti aende kuboarding school, akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas, kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chishwiro chakaitwa nasekuru vake baba wababa vake vasati vashaya gore rakapera. Ndo dambudziko ratinaro. Tavaona vairo ngomiswa dzimuzvana ikani kwashitarisa kudyo makeke kudya tunonaka kupfeko hembe nyowani nezvakasiyana siyana.
Pari zvino zvii zvavari kushuwira muri yamuri kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka?
Vari kushuwira kuve nembatyawu dzechristmas chikafu uye zvekare nemaschool fees egore rinouya.
Tombotarisa nyaya yegore rinouya, mari iri kudiwa imari yakawanda sei uyezve inenge ichibhadharira ani?
Yemusikana mukuru ane 8 units ari kuda kumaaraund 1300 1300 United States dollars. Uyu ari kuenda form 1, then uyu ari kuenda grade 4 ari kudawo kuma $200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza. Kwoita wekupedzesera ane 4 years ari kudawo tongo 200-150 kuti aende kucrash kunotango ECD 1 nemainfomanoso.
Dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii?
Taiti hurumende ngaipe vanhu mabasa ndochekutanga, uye zvekare ngavape vanhu mukana vanotengesa, nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi pavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda. Ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire. Mararamiro aitwa nana baba vede kuti taiziva kuti vanopuwa bhonasi Christmas tinenge takagadzirwa zvakasiyana siyana. Ndo matarisiro atiri kutoita, tikutotarisira kuti zvinge zvakatoimprova pane zvazvaive kare, kwete kuti zviite wese sezvazvave iko zvino.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi?
Vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatewo parunhare runoti +263 78 072 1978 +263 78 072 1978.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanenge vachida kubatsira. Tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro. Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka. Happy New Year! Tosangana zvakare mugore dzva rinotevera.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure, tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rakauyisa matambudziko akati wandei ane kusuwa kwakawanda kutanga. Takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa, yatinoti pre-trial detention, kusanganisira vekunyatsime, varayiridzi, kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi. Zvinove zvinhu zvatinosvora zvakanyanya kuti hazvifanhi kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokrasi. Igore rekuti varombo vakawedzera kutambura, vapfumi vachiwedzera kupfuma, asiwo udzvanyiriri uchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma.
Ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa?
Takaona kuiswa kwePVO bill iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende, zvinonyanyosuwisa zvakanyanya. Takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira Freedom of Assembly zviwedzera kurambidzwa. Takaona kupazwa kwaiitwa mapleki ekukura hunda aiswa kunana Bhalakwe. Takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemazidzi.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022?
Taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro, kutanga dzekugadzirira maelection, vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018. Taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections, zvichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negakava rakanyanya, vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo. Taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa NDS1 taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kwekuiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa, zvipatara nezvimwe. Taitarisirawo kuti re-engagement yedu haichazove yepamuromo, tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations. Taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizeni yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana. Zvinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu, tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita, varombo vazhinji vari kuatadza. Chanyanyatacho ndinotarisira in short kwanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe, hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke, tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection.
Iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wenew crisis in Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende. Zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemimwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara.
Pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa. Hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics. Kana tikatarisa section 67 yeconstitution, inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika. Hurumende yezanupf iri kuda kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neava, tiri kushanda neava. Hakuna munhu anga achiita lobbying yekuti zanupf yega ibve, asi iyo zanu inoziva kuti yakundikana, saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti arikuda kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa.
Kugore ra-2023 zvii zvamungatarisira?
Nezvishuwo zvakanaka zvegore ra-2023 zvatinoziva kuti hazvipe zvakazadzikiswa. 2023 tichaona vanhu vachipondwa. 2023 tirikuona vanhu vachiwedzera kushaya marights. Tikatarisa bhajeti redu riri kuratidza kuti hatisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo, hatisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care. Saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro, vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa.
Manga makateerera kumutauriri wesangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition vaobert masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Muchikamu chedu chemitambo. Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari. Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino.
Vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore mashoma apfuura nemhaka yechirwere checovid-19, vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta akasiyana-siyana. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno.
Kisimusi kuindiro masvingo ndiro wezhira inenge tichingofarawo tiriko kumasvingo kusiiro vanenge tichicelebrata zvakare kucelebrata mukombe wangu.
Vamwewo vakaita semurairidzi wenhabvu wevabatai vepagedhe Chenjerai Dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo harivape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ukatarisa basa ratinoshanda here, tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu, asi pakrismas apa ndinenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu, tichiwana mukana nefemili yangu, tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Murairidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti vari kupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby, vopawo nguva kumhuri dzavo ne kuhama ne shamwari.
Kanguwa ino istrukuti pa Christmas tenge tichi rerutsiro wa tambi wedu tichiti ndiongwa ya kuzorora saka tina encourage tichatina ti active rest wana oma program wanengwa chita asi kutanyanyanyaje pa field tirukuti tamboti zorore mbichana kutuwa kwanse kuspend all time ni wamo wavo saka Christmas yedu nengi akati nyarare
aimbovi mtambi wetsiva muremu we midweek farai kana anochedzwa kunzi kudo mugoni anoti ino ndiyo nguva yanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda
basa redu ndiri kuscouta kuona matarenda sezvatakaitwa takascout kuone vakati scout saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyanoenda kuenda kuveni tarenda redu uyanenge ari ane tarenda redu saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa
aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu tichangopedza tingori pamba nevana. Nofuka tichangogochoka nyama kemari shoma-shomawo. Nekuti mafizi zvakaoma gore rino. Mafizi akatiwandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland. Admire Muemeke. Anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland. Mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache chiwandire aseka zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Cariati.
We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Moon is bright, spirits up, we're here tonight.
Zvongo yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori hunonzi nebepa nhau reHerald huri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reHerald ndezvemugotsi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva reKisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro tichikushuwirai kuti muve nezoro rekisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 24 kaMpalakazi 2022. Igama ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
sithathi siyathi khangelele ukuthi akule sithuthi abantu bethenga abantu bezakaja amarenki egcwele amabhasi emalutshwane kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzawuba njalo ngoba njengoba sikwazi abantu bayakhalakhala bayakhonona.
Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo.
Ikhisimusi isifikile kusuke kwaba nzima nje lo nyaka. Ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali kodwa kunzima kunjalo omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu bachayile amaklabhu abamagrosari ayiwo asethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi.
Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa yikuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. Namhla kuhlelo abaculi bethu sizokuzwa kumculi wezokholo uThemba Maseko yena osethule isingle yakhe ethi elesihloko esithi uthando luka Jesu. Siliphathela zonke lezi ndaba lezinye kulumsakazo. Ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali eyenelayo ukuthi bajabule ngalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho ngalolu daba.
Sibona ukuthi kathethi isikhathi sekhisimusi kodwa akutshengisi ngoba kukhanya umumo wakhona womnotho awukawumanga kuhle ngalezi zikhathi siyasikhangelela ukuthi akule sithuthi abantu bethenga abantu bezakaja amarenki egcwele amabhasi emalutshwane kodwa kukhanya ukuthi lo nyaka kuzawuba njalo ngoba njengoba sikwazi abantu bayakhalakhala bayakhonona izimali zakhona zenele intengo ziphezulu ayakutshengisa ukuthi ikhisimusi.
Kulumnyaka iminyaka emibili edluleyo besikhuluma ngobhubhane lwe-COVID. Khathesi kubangelwa yini ngombono wakho njalo kuzalunga na?
Ya, okukhona ukuthi kuleyathi esingathi ngekuthiwa i-disposable income. Leyo yimali esalayo nxa umuntu angazasebenzise umholo wakhe. Ezinto eziqakathekileyo imali esalayo iyabe ifanele isetshenziswe ekuthengeni umuntu seqinisile futhi ezinye izimali zakhe emabhanki kodwa nxa uzulu weZimbabwe engadidi imali eningi kutsho ukuthi kuyabe kungela-disposable income so kufanele ukuthi umumo womnotho uqale ulunge ama-industry asebenze intengo yemali ingathi iye phezulu isishuthi ngesithiwa kungabi le-inflation akusoze kulunge ngalokho kungalungisekanga ngoba imali ezingena esikhwameni zilutshwane phinde imali ezisalayo nxa abantu bebhadale okuqakathekileyo zilutshwane abasizela ziyo ithiwa lokuthenga.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yezomnotho esixoxe laye eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi akusiqiniso okulotshwe liphephandaba le-Herald lisithi kulamakhansela edolobho leHarare athengiselwa izitanda ngentengo ephansi abesezithengisa lezo zitanda ngentengo ephezulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi iphephandaba likahulumende liqamba amanga aluhlaza ngoba lingazange lahlolisisa lolu daba labekhansili yeHarare kodwa laphanga laloba elikufunayo. Ubuye wathi akula kansila ovunyelwa ukuthenga izitanda zamabhizimusi kodwa amakhansila alelungelo lokuthenga isitanda sokwakha indlu. Kusenjalo ibandla le-CCC lihambisele ukudla lokunye kumalunga aziwa ngokuthi Nyatsime 16 abaningi babo abasanda kukhululwa entolongweni ngemva kokubotshwa kwabo besetheswa icala lokuphehla udlame. Umdeni kamnumzana Job Skala, ummeli wezengeza West edalele iParliamente olokhe esavalelwe, laye uphiwe ukudla kwekhefu lekhisimusi. Sizweni okugcweleyo kusiziba.
Ye namhlanje ke besisenyathime 16 esidungwiza ukubana sidilive ke ama-Christmas hampers avela kumongameli advocate Nelson Chamisa yasemulini ka-honorable Job Sikhala ngoba liyakwazi ukubana ke sentolongweni besikhangele ukubana ke ngesikhathi ezabe iphibheli kodwa ke ungasena thina njengemhlanganiso ye-TCC sithunywe ngumongameli ukubana sihambise ke iphasili zakhe ke ama-Christmas hamba kumuli ke ka-honorable Job Sikhala.
Bakwemukele njani lokhu?
Bayamukele ngokujabula lokuzehlisa lokuthobela kanjalo lokubonga ke abantu bonke abakhontributha ukubana sikwazi ukubana ke sinike abantu ke ama-Christmas hampers njalo le Nyatsime 16 abaphumayo njalo lezihlobo zabo ukubana ke bethole ke i-appreciation from TCC.
Zikhona yini ezinye indawo lapha elizakuya khona lisenza okufanayo?
Sasa ke sisabe sisejolotsho siye enkayi njalo ke sisaya ke endaweni ezijeneyo ke emathebheleni lemaemaphandleni kubotshipinge le ndawo zonke ukubana kuhanjiswe kama-Christmas hampa avela kumongameli advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC exoxa le-Studio 7 eseHarare. Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwa ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. Iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala enkulu ngenxa yokunganikwe kuhle kwezulu kulumnyaka. Lithi leli langa lizadlula nje njengamanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi ezikhokhelelwa umsakazo we-Studio 7 zithi zizalondoloza imadlana ezilayo ukuze zibhatalele abantwana indleko yesikolo lapho zivulwa ngomnyako zayo. Ukuma manzonzo komnotho lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthe iningi labazali kumele likhethe phakathi kwekhisimusi lekusasa yabantu babo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamusi eyinsiza uthi kulezi nsuku ikhisimusi sokulibizwa nje.
Ikhisimusi ngensuku ezadlulayo yayilungiselelwa kuthiwe siza kudla izinkwa, sidle inyama, sitshebe bakithi izinkwa etiyeni, sikholise, siyegida kubomakhelwane amarediyo, abalamarediyo, senze konke okumnandi okuthokozisa umntwana. Nezigqoko siyabe sithengisa, siyabe sithengelwe izigqoko ezintsha. Selizinika lelo langa bakithi, omunye sakhe, omunye sakhe. Kumnandi kunjiyana, kwakumnandi bakithi. Manje alinandi ilanga lekhisimusi ngoba uyawungelayo imali yokuthi uthenge ukudla kwakho okwaneleyo.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamusi semawane eGwanda uthi lanxa ezahlaba imbuzi ngekhisimusi kasoze asebenzisa imali eningi ngoba izikolo lazo sekuseduze ukuthi zivulwe.
Into zakhona zonke kulanto ihambayo, lo mnotho ufile, yonke into ifile, kusalele nje abantwana. Abantwana yibo nje abangelokubisa ikhwavitha, kungelalanto ekhwavithwayo. Akulalula ukuthi into ziyadura, zidura zinjalo. Imali yakhona vele kayisiyitholi, imali yakhona kayitholakali ukuthi khona ungabuyenzela abantwana ikhisimusi. Uphinde izikolo zizavulwa futhi, zivule izikolo, imali iyabe ifuneka. Imbuzi sizabahlabela nje abantwana badle lawo bajabule kulokuthi bayedlela izinto emzini. Vela akusafana nakudala. Kudala izwe lalihlezi into zonke zazivele zivayini. Manje kathesi hayi akathesi akulalutho.
Unkosikazi Phathisiwe Nkalo esilikwe kwana North uthi bazancedwa zimpahla abakade bezigqogelela bengabomama umnyaka wonke.
Ikhisimusi isifikile, kusuke kwaba nzima nje lo nyaka. Ayisozifanele eminyakeni eminingi ngenxa yodubo lwemali. Kodwa kunzima kunjalo, omama bayazama ngayo yonke indlela ukwenza amaklabhu. Batshayile amaklabhu abamagrosari ayiwasethenjiwe ngemakhaya ngekhisimusi. Okuningi akusekho vele, ikhisimusi yakhathesi yona yesafani leyakudala ngenxa yesimo somnotho. Abemazweni sebefikile kodwa kababuyanga njengeminyaka yonke ukuthi babebuye ngobuningi.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kwa-10 eMatobo South uthi iningi lezakhamizi lizabe ligola amacimbi ngosuku lwekhisimusi.
Bebekhangela kuphela khonokho okuqakathekileyo empilweni ukuthi ma ngingathenga impuphu ngivale laphana abantwana lali bengadlanga. Kuyabasinda mpela amalungiselelo ayisiwo la esiwajwayeleyo. Abantu abaphithizeli, abantu abalazimali, kunzima. Thina ngapha ikhisimusi hayi asiyiboni impela, ayikho. Sibe sesithi khona abantu babhizi abaphithizeli ekulungiseleleni ikhisimusi, baphithizela bezama ukuthi badobhe amacimbi ukwenzela ukuthi baziphilise, njengoba ngitshile ukuthi babe befuna ukuthi bakhave izinto eziimportant eziqakathekileyo empilweni zabo.
Unkosikazi Saziso Khumalo yena odabuke evokole insiza njalo elikholwa uthi ikhisimusi yalonyaka ibusisekile ngoba abantu bezabonana ngemva kwesikhathi eside bevalelwe emazweni athiyeneyo kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19.
Silonyaka ikhisimusi ingelanga langensonto, abakhonzayo lilanga elihle kakhulu elokumbonga umlimi ngoba abaningi sizakuhamba ezinkonzweni siye mkhonza umlimi. So hayi, ikhisimusi yalonyaka ngalezo ndlela izabe ingebusisekileyo futhi imnandi, kodwa hayi vele ayisozifana nele khisimusi yakudala. Izinto kasisazitholi njengakudala laphana ukuthi kwakuhlokulungiselelwa esibili kusukela kubonovemba ngamafulawa vele ahlathengwe.
Amapholisi esabelweni sezansi emaNdebeleni sekhuthaze uZulu ukuthi ajabule kodwa engadlulisi amalawulo. Emnyakeni edlulileyo abantu bagcina belimazana kumbe bebulalana ngelanga lekhisimusi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngingu-Albert Ncube, ngilifisela ikhisimusi elithukela.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Siyabonga Albert Ncube, okwamanje siphe uSithandekile Mhlanga ithuba lokusipha uhlelo luqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya okukhangelelwe ngabesifazana kanye labantwana emaphandleni ngaleli khefu lekhisimusi. Iningi lisithi umnotho welizwe olukhuni. Sixoxa lonkosazana Florence Magagula ohlala eLupane.
Hayi, khona akukho nje lutho olutheni olutshengisayo ukuthi abantu ikhisimusi isisondele. Kuyazifananela nje, akutshengiseli. Phela ikhisimusi nxa isisondele, siyabona nje ngokutshintsha, ukuphithika bekuphithizela emashopu, injiva ziyabe zivuyile emgwaqweni, la uyabubona kugcwela ama-GP labantu njalo, kubabona nje bephithizela beshopa okokudla, beshopa izigqoko zekhisimusi. Hayi, akubonakali. Ungabona nje umuntu oshopayo, umuntu uyabethenga amabhuku elungiselela ukuvulwa kwezikolo. Ikhisimusi nje sokudlilanga elizifananela nje lamanye amalanga, hayi lisamangalisi. Abantu sebezenzela nje izinto eziyizwa abazibona ziqakathekile ikakhulu ukulungiselela ukubuyela kwabantwana kumnyaka ozayo esikolweni.
Kuyini abantu abakwenzayo okubakhathazayo abalokhu bephatheke ngakho? Izulu liyana yini? Bakhathazeka ngokuthi baza kudlani kumbe bazabhatala ngani ama-school fees?
Izulu ubona liyana, bayalima abantu lanxa nje inhlanyelo zangukhona zidura. Umuntu engasoza yenelise ukuthi athenge inhlanyelo ayabe efisa ukuthi ayithenge ngoba izulu leli ngendlela eselisina ngakhona. Sokunzima ukulima umumbu wesintu ngoba liyaze lihambe lokhu ongavuthwanga. So sokufuneka zona ezi inhlanyelo zesikhiwa. Abakhanya bephatheka ngayo kakhulu ikuvulwa kwezikolo, ikakhulu laba balabantwana abaya kuform 1. Baphithizela abantu ngokudinga indawo zabantwana, ngokudinga konke okufunekayo ukuthi umntwana azaye esikolweni lala. Indaba ze-school fees vele zivele ziyahlupha ngoba iningi labantu abasebenzi. Abantu bayathi baphila ngokuthengisa. Ekuthengiseni kwangikhona akulamali ephumayo ngoba imali sijwayele itholakala kakhulu ekuthengiseni ngazo zona lezi izikhathi, kakhulu yona le iviki kuyiviki yokugcina nje sisiya kukhisimusi. Yikho wonke umuntu eminyakeni edlulileyo abantu kade bephithizela kakhulu kuthiwa kuthengwa izigqoko zekhisimusi, kodwa hhayi lo nyaka kumahluko kutshintshile sivile. Abantu baphithizela la masetsheli, la ma-school shoes, la ma-socks abantwana besikolo. Ngakho-ke kuba nzima kakhulu especially kubantu abathengisayo ukuthi kumnyaka ozayo bazayenelisa yini ukubhadalela abantu babo esikolo, ngoba phela nanka amabhizinesi amile, bahambile abantu bayahoda sibili kubo South Africa, Botswana, kuthi izigqoko zemila kula muntu ozithengayo.
Njengabalwela amalungelo oluntu la njengezakhamizi zakhona ngapho, kuyini elifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono? Njalo bakhona yini abanye asebevele bephathisa abanjengenhlanganiso yesizimele?
Ukuthi iLupane njengendawo elethimba, aluba ithimba leyi stay harvestwe ngabantu beLupane bathole imisebenzi, laba abazayiprocessa njalo iprocesswe ngabantu beLupane, zibenelise ukugcina izimuli zabo. Zikhona inhlanganiso ezizimeleyo ezifanana labo Dreams, labo Comfort, ziyancedisa kakhulu abantwana abangamankazana ukubabhadalela ama-school levy. Then Comfort iyancedisa abantwana from primary school baze bayefika ku-tertiary. Kodwa ke uhlupho olukhona yikuthi abantwana abathola usizo lolu ngabantwana abangamankazana, abangabafana bebese besala phandle. Nxa abantwana abangabafana sebesele phandle, sokutholakala kusiba lama-drop out.
Lo nkosazana Florence Magakula ohlala eLupane ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile ngohlelo oluqondane labesifazane. Lamhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba uChris Gande uxoxa ngodaba lwengozi zomgwaqo edethe emgwaqweni osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls elo councilor wedethe umnumzana Stanley Torima.
Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakeleyo?
Okwenzakala amalanga amabili adlulileyo ngokuthi omama labana abathengisa i-close date omunye wabo watshaywa le mota ethengisa ukuthi akade ekuthengisa khona ibhasini. Imota yabo yayivela ngale yamtshaya wahle wafa on the spot. So hayi sina njengezakamizi zendawo yena le date and cross date so almost one and the same thing.
Manje imuli yomufi iyaphiwa yini uncedo ngohulumende?
Okoncedo lapho kangikwazi, but indlela yenzakale ngayo kuyakumele ukuthi uhulumende laye engenele bebone ukuthi bayasiza abantwana. Ukubona umama etshaywa ethengisa emsikeni kumbe ku-growth point laphana e-cross state kutsho ukuthi umama is a breadwinner. Because nxa ngizwisisa kahle mina ngihlale e-cross state, but nxa ngizwisisa kahle umama lo umkakhe is disabled, is on a wheelchair. Yena umama kusho ukuthi nguye kade vuka everyday esiyothengisa esithengisela laphana e-cross state. Manje nxa sokutshaya wena esifa kusho ukuthi uhulumende kumele ukuthi angenele. Angikwazi imithetho nje ukuthi ngoba kuhanjiswa kanjani, but kufanele, because now that the breadwinner kaseko kuyazo kumele ukuthi yena uhulumende ebe ngu-breadwinner by some other means. Kumele kube njalo. Abantwana labana bazakhangelwa lo bantu, ubaba lobana ongahambiyo uhamba one-wheelchair uzakhangelwa lo bantu. Ngokubona kwami even ungasomthetho ukuthi uhulumende kumele ukuthi ebone enakanele imuli le, mina ngibona ngathi kufanele ukuthi uhulumende yenze something.
Ungathini wena okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kungabi lezehlakalo ezifana lalesi?
Mina ngibona ngathi uhulumende through i-Ministry of Transport kumele ukuthi bafake ama-humps khonaphana. Siyakwazi ukuthi ama-humps afunakali ku-highway, but ngomumo use-cross state ngibona ngathi kungcono kakhulu ukuthi befake ama-humps endaweni yena leyana, because abantwana besikolo bayachaywa lawo, impilo yabo ithathwe, abadala lawo bayachaywa khonaphana e-cross state. So ku-highway akufunakali ama-humps, but mina ngibona ngathi it will be a good thing for the government ukuthi iyenze kwenzela ukuthi extend lawa abe malutshwane khona phana e-cross state. Sisave impilo yabantu ngenxa yokuthi khonoko kwenzakala kathesi hayi sokuhambe esigabeni esikhulu kakhulu kanokokuthi ngibona futhi even ama-traditional leaders kumele ukuthi bayenza amanye amasiko khonaphana, because sokuchitheke igazi eliningi khonaphana ngenxa yezimota zona lezi. So uhulumende kumele ubone ukuthi even amapolisa, when it comes to policing, bamake sure ukuthi khonaphana imota zingamelanga ukuthi zirenge khonaphana e-bus stop ye-cross state, zingarengi khonaphana, because kwadizayinwa ukuthi ilokuzeni amabhasi arenge khonaphana, but imchova layo iyenza njani, iyarenga khonaphana. So sokusiba nzima kakhulu ibhasi nxa lifuna ukuma khonaphana kuya kulezi mota ezigadisa abantu from cross date to wange khona kuyana kuyabangela iy'ngozi ezifana nalezi. So uhulumende ngibona ungathi kungaba ngcono afake ama-humps even kula ma-speed limits, but ama-drivers kaalandeli khonokuya. So mina ngicabanga ukuthi even e-St Mary's khonaphana kuyakumele ukuthi kube lamanye ama-humps, because abantwana besikolo labo bayatshaywa belahlekelwa le mpilo. Even eKenimore khonaphana iindawo zona lezi engikhuluma ngazo usu-highway Bulawayo Victoria Falls kumele ukuthi uhulumende ayenze khonokho engikutsho. Ngiyabonga Chris Kandi.
Lo ngukhansila wedethe umnumzana Stanley Torima obexoxa lo Chris Gande kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Sizigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wezokholo uThemba Maseko, yena osethule i-single elesihloko esithi Uthando lukaJesu. Untungamile Inkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Lisizwa itabuka empandeni ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Kulingoma idumisa uNkulunkulu kuyikhisimusi nje kusasa.
Thank you. Ngikuzwe ngabalandeli bengicela kakhulu ukuthi ngengoma bacela ukuthi ngibaculele yona bebeyifise bona ngenye type yo music engasiyo le engiyenzile mina ngasengibona ukuthi ngihlanganise ibe as gospel maskandi bangicelile ngesizathu sokuthi banokuvakasha bebenovakasha enkonzweni bafike umuntu angitshela ukuthi azi uma ucula le ngoma ubuhlungu zonke ngabe ngizizwa emzimbeni ziyehla
abangathanda ukuthenga umculo wakho Maseko kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangithinta kule nombolo yaseSouth Africa 0631531280 0631531280.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
ngithi kini ngiyanithanda kakhulu, niqhubeke njalo nisisapota, niqhubeke njalo nisikhulisa, niqhubeke njalo nisenza sibe ngabantu emphakathini. Sizoqhubeka nathi silenzele okumnandi okuhle nikufisayo enikucelayo kithi. Nanjalo liyeza isidili cha maduze
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculo wokholo okaThemba Maseko.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet.
Singekehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ingcwethi zezomnotho zithi akutshengisi ukuthi sisesikhathini sekhisimusi emadolobheni ngoba abantu kabasatholi imali enelayo ukuthi bajabule ngezalesi sikhathi ngenxa yomnotho welizwe owehlulayo ukuvuka njalo. Izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi yemandebeleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe okuvezwayo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuzadala ukuthi ikhisimusi yalonyaka ibe duma. olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi libe lempela viki enhle njalo lisile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.